ndokunonzikupenga chaiko kwakuitika ikoko. Munhu anozviti mudemokrat anofanira kuziva kuti kana nguva yake yakwana anoenda. Kana vana veZimbabwe vati ngaaende, anoenda. Kana vana veZimbabwe vakavhota muna 2023 vakavhotera vachamisa zvine mukurumbira vamunangagwa vakazongobira kuti vapinde ipapo. Saka vana veZimbabwe vakataura vamunangagwa vanofanira kuenda ipapo. Vose vari kutaura zvekuti 2030 ndezvekugotsikwa tsuro, ndezvekupenga. Vana veZimbabwe vachazviramba izvozvo, tichazviramba. Nguva yekuti vaende kana yakwana vanofanira kuenda. Sei vasingadzidze zviri kuitwa nana Ramaphosa vanoti vanodyiwa election vobvuma? Vanhu vashoma-shoma vari kutaura za2030 zvekupenga.
Dr. Mavhaza, tiri kuona kurudzirero kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro kusvika muna 2030 yatobatira nekwavariwo chaivo vaakutotungamira mukuitwa kwemaslogan ari kuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo. Munoti
chekutanga ndechekuti vamunangagwa as a democrat vanotedzera dziri paconstitution. Any president wenyika is bound by the constitution. Vamunangagwa hapana pavakati kune vanhu itai slogan muchiti vamunangagwa vanenge varipo. Chavakangoita vakati ndoda kuona kuti munogona slogan here. Havana kutaura kuti slogan inoitwa sei. Chepiri, a policy or a constitutional change haiitwe through a slogan. Kana pane any policy change riri kuitwa or any constitutional amendment, pane mitemo inotedzerwa kuchinja izvozvo. Chetatu ndechekuti kana ZANU-PF ikada kuti president wavo arambe ari president kwemakore asingaperi, inogona kuita izvozvo. Inogona kuita lobby nevanhu, kutaura nevanhu. Vanhu ndivo vanozotaurira president kuti aiwa imboramba imuripo. Saka president wedu munhu anoteerera, havangarambi zvido zvevanhu. Kana vanhu vakavati rambai muripo, vanotsvagawo mutemo unovatsigira kuti varambe varipo. Havamanikidze, havabate chibharo mutemo, asi vanoita zvinhu zvazvinofanira kuitwa. Saka maslogan ari kubuda kubva kumasvingo Midlands dzakadaro dzovo dziri mbiridzo. Ndopari kungotangirawo zvido zvevanhu. Havasi kuti vari kumanikidza hurumende, vari kumanikidza president aiwa. Vari kungoti ndo chidiso chevanhu kuti 2030 dai makaramba muchinge muringo ripo muchitonga. Saka zvikaitika saizvozvo, hazvisi zvekupenga sekutaura kuri kuita vadzokora.
Vadzokora, dzimwe nguva kubato reZANU-PF ndogoro kunzi aiva vamunangagwa varambe zvavo varipo semutungamiri webato, kwete mutungamiri wenyika. Munoti
kana vachiita zvekubato ravo vasingazobate-bate, vasingazonzvenzvera kuvanhu vakavaramba kare, ngavaite zvekuZANU-PF kwavo ikoko. Isu chatinoziva ndechekuti kana mutemo wenyika, bumbiro remutemo wenyika richitaura kuti munhu anosevha 2 terms, anofanira kuseva 2 terms oenda, zvekuti anozogara pasi nevanhu achiita chikukuvata-vata, achiita kuti vanhu vafamba vachitaura kuti 2030 munenge muchipo. Tinozviziva kuti zvese izvi zviri kubva mumba mavamunangagwa, zviri kubva muhofisi mavamunangagwa. Havasi vanhu vari kungonyuka, vari kungobuda sehowa. Vanhu vanenge vakatorongwa. Saka tiri kutatoona kuti ndavamunangagwa varida kudzokera pachinzvimbo. Asi isu tinoziva kuti nyika vanhu, nyika inotongwa nevanhu. Tisu vanhu vacho takavaramba vamunangagwa muna 2023 uye tiri kuzviramba za2030 izvozvo.
Dr. Mavhaza, ivo vamunangagwa vari kudii kubva vangotora mukana iwoyo kune vanenge vachiita maslogan iyaya kuvarambidza kuti hazvifanenge zvichiitwa saizvozvo kana muchiti munhu anotera bumbiro remutemo?
Dai tikaongorora kuti slogan yaiitwa in a private party meeting.
Ai baba Mavhaza, vamunangagwa vakatoita pavaikumikidza zvikoro kumashonaland east, ndivo nyakutosimudza maminista vachivaitisa maslogan, ivo vachitosimudzawo chibhakera vamunangagwa.
But wanga uri musangano wakazara vana vanosapota bato reZANU-PF. It was not a national slogan here in day. Hatina zvakadaro. Slogan dzaiitwa apa president akatevera. Zvavakazotaura nevaminista avo vapedza kuita maslogan hakuna anoziva. Saka president havasi vari kulida a campaign yekuti vanga varipo 2030. Zvandambotaura pekutanga paya, a constitutional issue haidecidwe over a slogan. Inodecidwa over proper procedures dzinoitwa nenyika. Referendum if it is to be called.
Vadzokora, tiri kunzwa muri kuti vana veZimbabwe muchazviramba izvi. Tingaona here muchirambidza paramende kuvandudza bumbiro remitemo, tichiona kuti ZANU-PF yaane huwandu muparamende hunoibvumidza kuvandudza bumbiro remutemo chero nguva?
Kana iri nyaya yevana veZimbabwe, musatye zvenyu, ndokwazviri kuenda ikoko. Vamunangagwa vari kubata muswe wembada. Ukaramba uchitamba nemuswe wembada, ikakutende ukira kwa unozono wira kwacha ukuoni ndoo zavari kuita izozo awari kutaura zao za 2030 ndezo kupenga ndezo kukoti kwa tsuro vana ve Zimbabwe vari kuzviramba vachaona simba revanhu gore rino nenyaya iyo ya 2030.
Dr. Mavaza, tipete chirongwa, tingaona here paramende ne zvido zviri kutwa nevanhu vezano PF sezvamuri kutaura. Ichi pesera yachinja kana kuwandudza bumbiro remutemo kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro sezvo muri kuti vanhu vari kuvada.
Hatigoni kufembera hedu asi kana zvikaitira kuti nyaya yapinda mudare reparamende hatina chinotadzisa kubudirira. Nekuti tinotokontrola 2/3 majority inodiwa kuti paite constitutional amendment. Saka zvikangoitika kuti zvapinda mudare reparamende todoziva kuti aiwa ragara rapakurwa sadza repahondo. Saka hazvina chinonetsa panyaya iyi nekuti zvinopinda mudare totedzera mutemo.
Asi Dr. Mavaza, tiri kunzwa kuti maitawo kusawirirana kwaSimuka Muzanu PF nenyaya iyoyo yekuti vamunangagwa varambe vari pachigaro. Munoti
hakuna zvakadaro. Inyaya haisati yambopinda kana mudare revanupf, recentral committee kana repolitibiro haisati yambokurukurwa